Mapato mazhinji ari kupinda musarudzo audza Studio 7 kuti akatanga kukokwa nezuro manheru nemangwanani anhasi kuti atume nhumwa dzawo kuzoongorora kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kuchaitwa nekambani yehurumende yeFidelity Printers. Kurukota rezvemutemo zvakare vari kumirira mutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa musarudzo idzi vaziyambi ziyambi vati iri idano rakatorwa rekuratidza vanhu kuti Zimbabwe iri kuita sarudzo dzakachena asina kubiridzira. Vati izvi zvakakosha zvikuru sei zvichitevera mutauro wakabuda pasarudzo dza 2013 wekuti maex evanhu vaivhotera mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai aifamba achienda pana vaRobert Mugabe veZANU PF. Vari kumirira mukuru weMDC Alliance vaNelson Chamisa musarudzo idzi vaJameson Timba vaudza Studio 7 kuti vachaenda mangwana kuti vadzivirire chikiribidi chakaitika musarudzo dzapfuura.
Mukatarisa election re 2013 vakaprindaiwo 35% maballots pamusoro pemaregistered voter, asi zvamboitika pasi rose paelection. Kana pachiitwa election maballot ano panoprindwa maballot anoenderana nevanhu vakaregister, mozoisa yamunoti contingents isingapfuuri 5 kana kuti 10% yenhamba iyo. Kana makusvika ku 35% munenge makuda kutozorana rimwe election ngariri parirodi kune riri kurana iroro musi wa 30 July.
Vari kumirira mubatanidzwa wemapato ari mucoalition of Democrats kana kuti COD vaElton Mangoma vanoti zvakanaka kukokwa kuzoona chiitiko ichi, asi vanofunga kuti zvakakosha kuti dai patanga paitwa musangano wekubvumirana kuti maballot paper acho achange akamira sei.
Ini ndikavabvunza kuti mwakuda kuprinta komadi kumbotanga matipawo sambo yacho kuti muri kuprinta zvakaita sei, kwete kuti tingototange kuona zvichiprintwa even pamwe tichisingabvumirani nekuti ballot racho rakamira sei. Nekuti pane rimwe riya rakambotenderera mumaWhatsApp ratisingadi kuti ratisingabvumirani naro kuti design iyoyo.
Masangano anoshanda akazvimirira akaita seElection Resource Center anoti wako kwa nezek kuzoona kudhindwa kwemapepa aya. Vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vati zvakakosha zvikuru sei kana pachitariswa zvichemo zvemapato anopikisa, asi vati dai zek yakatanga kubuda pachena kare zvikuru panyaya yekusarudza makambani achadhinda magwaro ekuvhotera.
Fidelity Printers ndiyo iri kuprinta ka vaifanira kuvhumirana before they choose Fidelity Printers. Vaifanira kuvhumirana kuti Fidelity Printers ndiyo inoprinta. Now choice yatoitiwa murungouya as spectators, you don't know what happened, but out there in the world vanhu vachafunga kuti Zeki yakaterera madimands eMDC. That's why MDC yakauya kunoita spectator kuona printing of the word.
Imwe nyanzvi munyaya dzekudhindwa kwezvinhu isina kuda kudomwa nezita yaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vane chekuita nesarudzo idzi vavepo pakudhindwa kwemapepa ekuvhotera, vachiti zvinokwanisa kudzivirira zvimwe zvinhu zvinogona kuzokanganisa sarudzo. Vati kana mari chaiyo ichidhindwa nemakoronyera, chii chinozotadzisa kuti magwaro ekuvhotera adhindwe zvisiri pamutemo? Vagumbo vatiwo chimwe chakakosha kuchengetedzwa kwemapepa aya kana achinge adhindwa pamwe nemafambisiro awo kuenda nekubva kunzvimbo dzekuvhotera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.